vamutombenivaka sungura musi wesondo vachipomerwa mhosva yekutuka nekuzvidza mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachivapomera mhosva yekutambudza vanhu munyika kwetara vamutombeni vapatin murere vati vamutombeni vanzi vadzoke kudare musi wa13 mwedzi unouya vachibva muchitokisi
vari kupfomedzerwa mhosva yekuti pachirongo yavanoti undermining the authority of the president kana kuti insulting the president vachinziwo vakandoadressa muswe mugovera musi wechishanu vanonzi vakandoadressa vanhu vange vari pakiu yemazoko paglow vachitaura kuti aiwa inini nyaya inokunetsaiya muri kusafira inyaya yokuti vamunangagwa nevana vavo vari kuba mari saka ndomashoko avanonzi vakataura ndeanonzi undermining the authority of anonzi insulting the president saka takazouya kukoti musi wa28 tichichema kuti dai vapuwa chibatiso vapuwa bell kuti vatongwe vachibva panze so mutongi wakati tiuye nhasi tauya magistrate vati vaiwa vamutombeni havagoni kuti vapuwe bell nemhaka yokuti vanotiza kana vachinge vapuwa bell
vamureri vati vave mubishi rekuita chikumbiro ichi kudare repamusoro kuitira kuti vamutomboni vabhadhariswe chibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo mutsvukisi wedare vamaupen mapako vati vamutomboni vakatuka mutungamiriri wenyika pasechitanu chapfuura apo vakaudza vanhu vaive vakamirira bhazi rezupo vapedza basa kuti vari kutambudzwa navamunangagwa pamwe nevanakomana vavo avo vari kubira nyika mari vamutombeni vakasungwa musi wesondo mushure mekunozvipira kumapurisa elaw and order vaine gweta ravo zvichakadaro vemasangano akazvimirira vanoti kukura kuri kuita uwandu hwenhengo dzavo dziri kusungwa kuri kuvashungurudza uye kuri kuita kuti vashande vachitya mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vabrighton rambus vanoti kunyimwa kwaita vamutombeni mukana wekubvisa chibatiso kurovashungurudza nekuti vari kupomerwa mhosva isina maturo
iyi ndiyo inonzi state capture of judicial system yatiri kuona apa nekuti kutarisa mhosva yacho haina kana musoro haina uremu totarisa zvekuti zvikonzero zviri kupuwa nestate zvekuti haana imba mutombeni munhu atori nepamba paanotogara is the director of an institution inotozivikanwa saka dare riri kungoratidza kuti harina riri kupane influence iri kubva kune mapoliticians vari kuti musamusunungura nekuti nyaya iyi haina kana musoro asi dare ramba rakabata mukomana uyu
nenge sangano recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti cotrad vazivanai muzorodzi vanoti havasi kufara nezviri kuita vemasangano akazvimiririra
kunyimwa kwekunyimwa chibatiso kwamutombeni kunoshungurudza zvikuru sevarwiri vekodzero dzavanhu tiri kuona isu tichitobata basa rekuti tichiinda kwaikoti kuti magweta edu amhanyemhanye nebasa iroro kuti vamutombeni vawane rusununguko kwavo nekuti tinoona sekuti hapana mhosvayo vakapara
munyori wesangano rinomirira vemasangano akazvimirira renational association of non-governmental organizations kana kuti nango mumasvingo amai lucia masekisa vanoti vari kurwadziwa nezviri kuitika munyika zvekusunga vanorwira kodzero dzevanhu
isu sesangano resouthern region tiri kushushikana nekusungurudzwa kusungwa kwawedzera kuri kuitwa nenhengo dzemasangano akazvimirira uye vatori venhau pamwe chete nevanopfikisa tinoti ikodzero dzavowo kuita basa vakasununguka tinoitawo kuti munyika mushandike muve nerunyararo rwejekerere tanga tichingokumbira kuvakuru vanoona nezverunyararo kuti vaone kuti chii chiri kuita kuti vanhu vashungurudzwe chii chiri kuita kuti vashandi vashungurudzwe zvose tinongozvikumbira tinozviisa kune vanoona nezverunyararo vanoona nezvekodzero dzevanhu vanoona nedzekodzero dzevashandi kuti zviri kuita kuti vanhu vanyanya kushungurudzwa chii
studio 7 haina kukwanisa kunzwa gurukota rezvekufambisa kwemashoko munyika amai monica mutsangwa sezvo vange vasingadairi nhare mbozha yavo kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi ndakamirira studio 7 masvingo ndini godfrey mutimba